Bio dialogue ka dialogue on the only way to go. Initiative yakatoitwa nemuntu kamiri wenyika ndiyo chaiyo. Ndozvo zvinotibetsera isu maZimbabwe. Pese panenge paneta chinhu kuti vanhu vanotaurirana.
Vasaruvaka munoonawo sei nauriranwo idzi?
Listen, ndonori kuti nyatsokubudirana pachena kuti nyaya nhaurirano inyaya yakanaka, asi inyaya yekuti ari kutaurira nacho ndiani nani. Dialogue yemangwana tichizvitarisa zvedu sevana veZimbabwe vazhinji, idialogue iri pakati peZanu PF neZanu PF. Chaidikana chihurukuro pakati pevachamisa vanova munhu ane rutsigiro rwakawanda kupfuura vanhu vese munyika munomu, vamwe chete navamunangagwa
vapo Rusingazi.
Toda kuuya tiri tega. Ko ndii makanga muri mune mapati moga here? Handiti vane mapati varipo wakawanda wanda wanda.
Vasarwaka.
Honorable, hatiri kuramba kutaurirana. Tiri kuti nhaurirano ngazvizivikanwe kuti veZanu PF navamunangagwa varoda kutouyiwawo nawo panhaurirano, kwete ndivo vari kudaidzira. Kozi tinotoona seiyo ndivo vane dambudziko guru kuti tisvitsa patavo izvozvo. Saka isusu takati tinoda neutral mediator asiri iwo, kwete sekuti anodomwa nawo oda vakwanisiwo kuchiza marefu.
Zvino mukaramba muri kunze vamwe vose 20 something vachiuya imuri kunze, imini hamuone here kuti munenge makanganisa nokuda kwekuti nyika ino hazvinei kuti une vanhu vangani vari kumashure kwako. Maideas ndiwo anobatsira.
Ngatimboite nevanhu vane vatungamiri, vane vanhu vari kuvatsigira. Zvekutagara muri vanhu vasina satitone election pavekenda apa, vamwe vanowana mazero pa-polling station. Onzo
havanavarikumiririra.
Chinoita kuti zvishande vapo Rusingazi, munhu ngaaende aina vanovamirira like inini, kuti zvamunotaura kuparliament zvinoteererwa. Nekuti vanenge vachiti vapo Rusingazi vane vanhu vakavatuma. Vange ava vasina vakavatuma vari kumbomiririra ani?
Aiwa, aya matoksi haasi vanhu vakatuma kana vakasarudza vatungamiri, ndee vatungamiri. Kana pazouye masapota ndo patinozoona kuti une vangani une va, asi izvezvi kuri kudiwa vatungamiri. Chimboendesai mutungamiri wenyu andosangana nevamwe vatungamiri, asi muchizva kuti mutungamiri mukuru wenyika ino ndi President E.D. Munangagwa. Simbo,
aiwa, vari kuita meeting vari vega mangwana, kozi ndo vega mutungamiriri ariko. Vamwe vese vasa havana vari kutungamirira, hauzvitungamiriri. Vana honorable, vana kupe, vana madhuku, vana muteki havana vari kutungamirira. Musavaverenge pavatungamiriri.
Musashora mbodzana inozvimbira.
Todzoka kwamuri honorable Porosingasi, tichitarisawo mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi. Munoona here hurumende yeZanu PF ichikwanisa kuti igadzirise zvinhu zviri kunetsa zvese izvi?
Kuri kuti haina kapasiti yokuti igadzirise upfumi. Tingadai tisiri patiri pano, tingadai senyika zvinhu zvakatoita upside down. Saka kuramba tichitoinda nyika ichitofamba kudai, kureva kuti pane utungamiri huri committed weZanu PF hwakasarudzwa, huri committed kugadzirisa upfumi hwenyika ino. Upfumi hwenyika ino upfumi hwanga hwasvika pakurwadziwa, asi izvezvizvi ngativei patient. Tiri kuona zvinhu zvichitanga kunaka. Takatoudzwa wani kuti apa zviri kutanga kugadzirwa apa kuchamboita kakugeda geda kwemazino, asi tiri kuona zvinhu zvichitonaka nokuda kwekuti wani, tarisai mumasupamaketi medu, tine mbuya zvakambosvika pakuti panga pava pasisina, pava empty masupamaket, mashops and so forth. Asi iye zvine izvi, mari yako chete kana wapinda mustoro unowana chaunoda. Saka kutaura kuti zvinhu zviri kugadziriswa. Iyo mafuta ndinoziva kuti vasaruvaka vachataura nezvemafuta nezvimwe zvakadaro, mafuta edzimotikari nezvakadaro. Chokwadi, kana mukanzwa statistics dzinotaura kuti nhasi kwapinda mafuta akati arimiswa mumaservice station, ngatichitaurawo, ngatichitarisawo kuti dzimotokari nezvinorya mafuta zvawandisa muZimbabwe.
Honorable Sarwaka,
kutoshandurwa kwakaita kabhineti sendorinei mucherechedzo wekubvuma kuti zvinhu zviri kuramba kufamba. Vagumbo vaingowindisa vana vemiteno kuti mafuta tinawo, mafuta tinawo, pade vanhu vakiwa vachingowedzera kureba. Saka anyayo yo dai tare nekidzwa nezanopevu imbomire kunyemera vanhu ibvume chinoita kuti vanogona kugadzira nyika kutanga vabvuma kuti vari kutanga vakabvuma kuti zviri kuvaremera vanoyamura vanokwanisa kuona pekutangira kana ukadiwa hausi kugona woti ndiri kugona unobatsirika sei izvo zviri zvinyaya yautaura uri mumashopu zvinhu zvirimo zvinhu zvinei zviri mumashopu handizvekuti zvigaremo pa ndezvekuti vanhu vatenge vanhu vanove muzimbabwe vari kuzviona hongu zvinhu zviri mumashopu vati vari kuswera nenzara vanhu vari kurara nenzara mumishomo.